Mungoshanga arwara kwemakore anosvika gumi nechirwere chekuwanda mvura mumusoro afa mushure mekuvhiwa kechitatu sondo rino. Dangwe raMungoshi, vafarai Mungoshi, vanoti vakambovhiwa kaviri asi urwere hwavo hwakaramba huripo kusvika sondo rino pavazovhiwa kechitatu.
Baba arwara from 2010 ka. Saka struggle kwenguwa kubva muna 2010 kusvika panguva ino vachingoitawo maup and down mukurwara kwavo kasi zvakaitika svondo rapfuura izvo vakaita masija pano pamba ta masija badi baendeswa kuhospital varenyatwa pakaitwa quick like an emergency but opi ya vanai sezvinhu edu isu sefamily haana kubuda sezvataifungira nokuti vakamboitwa op vakaitwa op kavi musoro because nyaya iripo inonzi hydrocephalus wedi racho but inyaya yekuti vanenge vane mvura mumusoro saka vakaitwa shanti.
Mutauriri wemhuri yekwaMungoshi Muzvari Tendai Madondo vanoti haisi mhuri yekwaMungoshi yarasikirwa chete asi kuti nyika nepasi rose rarasikirwa nemunyori wemabhuku aizivikanwa pasi rose.
Varasikirwa zvikuru negamba, gamba ranga richiti gamba raedu remuZimbabwe, gamba remuAfrica but gamba renyika yese the world over nokuti baba Mungoshi vanga vachizikanwa.
Muzvari Madondo vanoti Mungoshi akanyora zvakanisa mvura mambokadzi weBritain Queen Elizabeth II uyo akatevedza Mungoshi kuBritain vachimuchingamidza.
Vakanga vachipiwa mikombe zvakasiyana-siyana nevanhu veku even kuCommonwealth vakapiwa best books in Africa. Vakapiwa nyangwe Queen veku UK vakakwanisa kuvadana kuti vaite vasangane navo privately nekuda kwokuti vanga vachivanakidzwa nekuda kwokunyora kwavanoita mabhuku.
Muzvari Madondo vanoti vazivisa hurumende uye vanotarisira ruyamuro rwehurumende asi hapana zvavati vaziviswa kusvika pari zvino.
Saka kuzosheka kwaita baba hongu takwanisa kunyora, tanyora kuna permanent secretary Vanick Mangwana, tanyorawo kune office kwa first lady ende tokutarisira tichanzwa kubva kwavari. Pari zvino hatisati takwanisa kuwana communication kubva kumaofisi wayo asi tinotarisira kuti sekubatsirwa kwavanga vachingoitwa tinorangarira kuti vacharamba vachingosapota manguva inoyi.
Vanyori vakawanda vanoti Mungoshi anofanirwa kupiwa ruremekedzo rwegamba renyika sezvo akashanda zvakasimba mukusimudzira dzidzo yemunyika kuburikidza nemabhuku ake aishandiswa muzvikoro. Mumwe munyori ane mukurumbira Aaron Chinuramoyo anoti Mungoshi anofanirwa kuremekedzwa zvine mutsindo.
Wese akatotarisirawo kuti kana vamutongodzi vakapiwa ruremekedzo irworwo kana vakapirwa mabasa avaiita ezveyati izvozvo vaMungoshi vanokodzera zvisina mubvunzo zvakapindiridza kukodzera kwacho ende ndizvidairowo dai vaipiwa ruremekedzo irworwo dai kwaive kuda kwangu ndaikumbira kuti ngavaende pahirozeka chaipo ipapo kuitira kuti isu maartisti tivanhu vanotimiririra vari ipapo.
Izvi zvatsigirwa nasachigaro weZimbabwe Writers Association Muzvare Monica chiri pangu yeshi avo vanoti Mungoshi akavaka nyika nezvinyorwa zvake.
Isu sevanyori vemuZimbabwe tinonzwa kuti dai Charles Mungoshi, Dr. Charles Mungoshi vange vaitwawo gamba renyika nekuti munhu ane zvinyorwa zvakawanda zvakadzidzisa vana vemuZimbabwe magenerations nemagenerations. Ndofunga pakuvaka nyika chaipo vakaita pavo, saka zvanhu zvakanakawo kuti vapiwe chiremerera ichocho.
Mumwe muvakidzani waMungoshi Gogomata Chapizira vanoti Mungoshi anga ari munhu akanaka uye aiwana zvekunyora mumagariro evanhu.
Vainyorawo mabhuku avo vachitorawo nyaya dzese dzemaraini vachidzichinjurudza vachiita bhuku ravo. Vakaita mabhuku akawanda chaizvo inkludi nevana chikoro. Taitoti isusu kana varwara totovanamatira nokuti mabhuku akanga zvamira, saka taitonamata mumachechi kwedu uri kunamatira baba Mungoshi.
Mungoshi akanyora mabhuku gumi nemasere uye akawana mibayiro yakawanda inosanganisira miviri yeCommonwealth Writers Prize of Best Book in Africa neNoma Award for Publishing in Africa. mamwe mabhuku akanyorwa naMungoshi anosanganisira makunununu maudza moyo, ndiko kupindana kwemazuva, inongove njake njake, Waiting for the Rain, Coming of the Dry Season, Branching Streams Flow in the Darkness, Stories from a Shona Childhood. Mungoshi akaberekerwa kumanyene kuchivhu muna 1947 uye vakashanda kuLiticia Biru, Zimbabwe Publishing House, kuHerald Newspaper uye vakamboita writer in residence paUniversity of Zimbabwe. Muna 2003 Mungoshi akapiwa honorary doctorate degree neUniversity of Zimbabwe. Musi acharadzikwa kumusha kwake kumanyene kuchivhu svondo rinouya nechipiri. Mungoshi asiya mudzimai Jesesi uyo anoita zvemitambo nevana vashanu nevazukuru vanomwe. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza. Ndini Arthur Chigoriwa.